Shangirai takaura iwo kuti zvakanaka kuti dai tese tavhota tichiti yes kubumbiro redu kuitira kuti tigadzirise zvinhu zvinowanzonetsa panguva dzemaelections. Tikaramba tiri paLancaster House zvinoreva kuti masoja achaita zvaanoda, mapurisa achaita zvaanoda panguva dzesarudzo. Mutemo wesarudzo hauchinje, asi tikaisa bumbiro idzvairi zvinoreva kuti mutemo wesarudzo wedu unenge wachinja. Saka vakohomedza kuti dai vanhu vavhota yes pabumbiro remutemo iri vasateerera zviri kutaurwa nevamwe vanhu vanongoda kuti tivhote no, nekuti kuti titi no zvinoreva kuti todzoka zvakare kumatope eLancaster. Zvinoreva kuti todzoka zvakare kubumbiro rekuti tinenge tine president ane masimba akawandisisa uyezve sarudzo dzisina kuchena. Saka vakohomekedza kuti dai paita kuti vanhu vanovhote kunovhotera bumbiro redu remutemo.
Tinoda kuti nemusi wemuvhuro mapurisa akaparadza mumwe wemusangano wanga uchiitwa navatsvangirai kuHighfield. Nezuro hamuna kusangana here nematambudziko akadai kuGlenview?
Kwete, nezuro vatsvangirai vaitosarutwa kana kuti kupihwa ruremekedzo rwakakurisisa nemapurisa. Vakuru vemapurisa vakazokumbira ruregerero nekukanganisa kwavakaita imwe miting aifanira kuitika kuHighfield. Vakati hazvichapi zvakaitika zvakare kuti prime minister wenyika achinoadresa orambidzwa nemapurisa anenge atumwa nevamwe vanhu. Tinozviziva hedu kuti vanhu vakanga vatuma mapurisa ava ndevamwe vechimwe chifaction chezanu PFT chisingadi bumbiro remutemo rakanaka. Chinoda kuti kugare kuine zvinhu zvisina kujeka munyika muno. Ndoda kuti ndipatsanangure kuti patiri kunovhota paconstitution musi wa16 chinongodiwa chete chitupa chako kana kuti passport woenda wonovhota. Unongoenda papolling station padhuze newe kana kuti pese paunenge uri zvako. Hazvirevi kuti kana uri ward 5 unofanira kuvhota muward 5 chete. Unogona kunovhotera kuzvako kuward 4 chero panenge paine polling station iri pedyo newe. Chinongodiwa chete chitupa chinoratidza kuti une makore anodarika 18.